izvi zvabuda pamusangano waitwa nemusangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute wekuziya ramangwana renyika munyaya dzezveutongi hwejekerere waitwa nhasi muBulawayo. Mumwe murwiri wekodzero dzeanhu vaGift Siziva vaudza musangano uyu kuti nekuda kwekuti hurumende iripo yakapinda nekupidigura hurumende kuchishandiswa nechiuto yave kuita sarudzo kuitira kuti izvichenese, kwete nekuti inoda kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vachitiwo kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda sarudzo dzakachena manatsa mukanwa chete. Vasizi vavaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pari zvino munyika musina mhirizhonga inoonekwa pachena, maonero avo ndeyekuti sarudzo dzichave dzisina kuchena nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanotya nhoroondo yemhirizhonga, uyewo nekuda kwekwavati kusabuda pachena kweZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevoters roll.
Vanhu vachiri kuchinjidzirwa kumamisha, vanhu vari kuzwa kutorerwa kuti mavhota registering slip, vanhu vari kuzwa kuti tichakuona kuti vakavhotera papi. Izvozvo ndo zviri important dzan nyaya yevhailensi yanga ichiitika. Tikuona kuti nyaya yeballot paper, nyaya yevhoters roll dzichiri nyaya dzakakosha panyaya dzesarudzo. Ende kana uchiona kuti ndo zvinhu zvaiita kuti election ra 2013 ra 2008 nekuma 2000 ave maelections asiri kuvhumirana nawo nevanhu vese vakati pasipita vemapolitical parties.
Vamwe vanhu vekumaruwa vange varipowo pamusangano uyu vatinhira kuti madzisha nemasabhuku vakawanda vari kuramba vachisvisidzira vanhu nenzira dzakasiyana-siyana. Samaicolette Ndiwane vekulupane vaudza musangano uyu kuti kumaruwa ekwavo masabhuku anonyima vanhu vanotsigira mapato anopikisa chikafu chehurumende. VaBrighton Slander vekumupande kuBate Bridge West vanove nhengo yebato remutwakazi Republic Party vati masabhuku emunzvimbo mavo anotsigira bato riri kutonga reZANUPF zviri pachena, izvo vati zvinoita kuti vamwe vanhu vatye kutsigira mamwe mapato.
Kune matraditional leaders vari kutokampenira bato reZANUPF vari kutodispidwa matishet despite the fact that constitution yedu inototaura zviri clear kuti matraditional leaders havafanirwe kuparticipata in any political issues, and zviri kutiita kuti isusu vamwe tinobva kumamwe mabato tiwane kukampena kwedu kusiri nyore vakarema kwazvo.
Vange vari pamusangano apa vaita zvisungo zvine chitsama kusanganisira kukurudzira vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti adzidzise vanhu kurwira kodzero dzavo, uye mushandira pamwe pakati pemapato akasiyana-siyana mukurwira kuti nyika iwane utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate ratara zuva rekutongwa kwenyaya yakatarisana nedzimwe nhengo nhanhatu dzebato remutwakazi Republic Party zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera mushure mekuratidzira muguta reBulawayo. Gweta revatanhatu ava vaPrince Buchedure vaudza Studio 7 kuti nyaya ichatanga kutongwa musi wachikunguru 19.
Tatua date 19 of July for trial, court 1. Yeah, this called us all.
Vatanhatu ava avo vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubvisa zana remadhora pamunhu mumwe chete semari yechibatiso vakatarisana nemhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.